Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 9/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi mukuru wematare edzimhosva Justice Luke Malaba varamba kuti matare ari kukundikana kutonga mhosva dzeuori.
Vasikala vambomira kunzwa kudare kwevhiki mbiri dzinotevera vazodzoka kudare muchapfuura zuva ra 23 January. Saka izvi tazvizivisa kudare kuti ndo zvakaitika panguva iyi shoma yapfuura iyi.
Muumiriri wezengeza West mudare paramende vaJob Scala votadza kumira pamberi pedare nekuda kwehurwere.
Munhu wese ane kodzero yekuchengetedza upenyu, yekuchengetedza zviwanikwa, yekuchengetedza zvivakwa uye yekuchengetedza zvipfuyo nezvirimwa.
Mafashamu emvura oparadza zvivakwa mune dzimwe nzvimbo munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika Justice Luke Malaba vanoti matare emunyika ari kurwisa uori kunyange hazvo paine vamwe vari kugununguna kuti ari kukundikana. Vanoti pari zvino pane mhosva dzeuori dzinodarika 140 dziri mumatare uye dzimwe dzemhosva idzi dzakatopera kutongwa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachiparura kushanda kwematare gore rino, vamalava vati uwandu hwenyaya dzeuori huri kumatare hunoratidza kuti mapurisa pamwe nevachuchusi vari kuita basa ravo nemazvo.
The common source of criticism received emanated from litigants.
Vazhinji vanochema-chema ndevaye vanenge vakundikana kumatare uye vanobva vati vatongi havagone basa kana kuti vane uori.
Vati matare anoshanda akazvimirira asingaudzwe zvekuita uye mitengo yavo inofanira kuremekedzwa. Vamalava vati kana vachuchusi vakaramba kuroverera munhu pasina humbo kumatare, mamwe mapazi ehurumende yakaita semapurisa kana Zimbabwe Anti-Corruption Commission haafaniri kupindira munyaya idzi. Vaenderera mberi vachishorawo mamwe magweta ayo vati anoshoropodza matare.
It is regrettable conduct for a legal practitioner to go on social media.
Hazvina kunaka kuti magweta aende padande mutande kana kutaura nevatori vachishora vatongi nekuti vapa mutongo wavasingafariri.
Vamalava vati vanofara kuti kushandisa michina yechizvino zvino pasi pechirongwa chavo cheintegrated electronic case management system pave kuita kuti nyaya dzitongwe nekukasika. Mutungamiri wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magai vaudza Studio 7 kuti vafara nechitsidzo chaitwa navamalava kuti matare anoshanda akazvimirira, asi vati hapana chakaipa kuti munhu ataure kana asina kugutsikana nemutongo wedare.
Ngati pagore rapfuura iri hatina kumbotsimba eni kana kunyunyuta kubva kunani including kuna Chief Justice kuti pane magweta asina kuzvibata zvakanaka pavaitira nenyaya dzekutsoropodza mitongo yabuda kumatare. Nyaya yekutsoropodza mitongo yematare I think inyaya iri yakakosha zvikuru because inoita kuti vanhu veruzhinji vave confident kuti kana vaenda kumatare nyaya dzavo dzinotongwa. Kana tisina kufara nazvo tine kodzero yekutaura nezvekuti hatina kufara nezvazvo.
Muzvinafundo Love Momaduku vaudzawo Studio 7 kuti magweta ane nzira yaanofanira kutaura nayo kana asina kufara nemutongo wedare.
kana uri gweta haufanofanana nemunhu arongotuka ari apo uri gweta taurawo zvokuti aiwa hatina kugutsikana nechakati usangovambawo kuti aiwa munhu iyeye atonga akatengwa ndozvavari kuramba and pamutemo chaiye chaiye magweta haafanoita izvozvo ndanditaura kuti kana waita gweta wada kuita gweta ita zvechigweta.
Meya weguta reHarare zvakare vari gweta vaJacob Mafume vanoti zvinofadza kuti Judicial Service Commission inoda kuti Matare aende kunzvimbo dzinogara vazhinji uye kanzuru yavo ichavapa nzvimbo dzekuvakira Matare aya.
Tichange tichavapa land yekuti vavake makots pari zvino toda kuti tovape land kutafara, tovapa land kubudiriro, tovapa land kuhighfields. I land yekuti makots vanhu vasafamba vachipinda mumakots. Saka isusu seguta tiripo kubetsera makots, kubetsera majustice system nokuva provider pekuti vavakire vanhu vaite access to justice.
Vamalava vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika aone kuti sarudzo dzaitwa murunyararo. Vati Matare anotarisa kuti mutemo utevedzwe munguva yesarudzo, vachiti izvi ndizvo zvega zvingaite kuti munyika muve nesarudzo dzisina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vanonzi vari kurwara zvakaipisisa zvekuti vana chiremba vakurudzira kuti vambomira kuunzwa kumatare kwemasvondo maviri ari kutevera vachimborapwa. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Rimwe remagweta avaSkala vaHarrison Nkomo vaudza dare kuti ana chiremba vavo pamwe nevehurumende vakaongorora vaSkala vari kujeri mukupera kwesvondo zvikaonekwa kuti vari kurwara zvakaomarara nemudumbu. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa navaSkala akanangana negoredzwa vachiti vari kufungidzira kuti vane chirwere chegomarara. VaNkomo vaudza dare kuti ana chiremba ava vakapakurudzirwa kuti vaSkala vambozorora uye vaongororwe zvakare mumazuva mashoma ari kutevera zvichitevera kurwara kwavari kuita. Rimwe remagweta avo vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvavaudza dare.
Nemusi wemugovera watapfuura uye vaSikala vakaonekwa nemadokta avo pamwe chete nemadokta ekuprisons. Ana chiremba vakatenderana kuti zvechokwadi hurwere huripo hurwere hwakakomba hunoda kuti huongororwe. Saka dai zvaibvira vaSikala vambomira kunzwa kudare kwevhiki mbiri dzinotevera vazodzoka kudare muchapfuura zuva ra 23 January. Saka izvi tazvizivisa kudare kuti ndivo zvakaitika panguva iyi shoma shoma yapfuura iyi.
Nekuda kwekurwara uku, magweta avo atachasvitsa chimwe chikumbiro kudare chiri muzvinyorwa chekuti mamwe magwaro emhosva akapiwa vaSikala nyaya vari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kwatanga asatambirwe nedare. Mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi kana vachuchisi venyaya iyi vasvitsawo magwaro emhinduro yavo kudare pachikumbiro ichi. Amai Gofa varasawo chikumbiro chavaSikala chekuti kutongwa kwenyaya vari kupomerwa iyi kuburitswe pamadande mutande nepadzinepfenyuro panguva iyoyo inenge ichitongwa nyaya iyi mudare. Vati hapana mutemo unotsigira izvi vachitiwo kuburitswa kwakaitwa nyaya yesarudzo pachivhitivhiti yakakwidzwa navanelson chamisa kudare mushure mesarudzo dzemuna 2018 dzavanoti dzakabirirwa yaive nyaya yanga yakatarisirwa nemunhu wese munyika yavati yakasiyana neyavaSikala avo vakanga vaudza dare kuti hama dzavo pamwe nevanhu vemuZengeza West vavanomirira vari kuti kuziva mafambisirwo ari kuitwa nyaya yavo. VaBhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Vapa chikonzero chekutanga chekuti hapana mutemo chaiwo wakanyorwa unotaridza kuti zvingafambiswa sei kana zvitemo zvakadaro zvinge zvaitwa. Ukadare rikazotarisa zvakare rikati panyaya yavachamisa yakatepfenyurwa panguva yazvaiitika nekuda kwekuti inyaya yanga yakatarisirwa nenyika yose. Saka yabva yati izvozvo zvasiyana nenyaya yavaSikala pakuti semaonero edare nyaya yaSikala haina kumirirwa nenyika yose, yakangomirirwa navanhu shoma shoma vanove 16,000 vanomirirwa navaSikala vekuZengeza zvakare vana vavo vari kuchikora.
VaSikala vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekukurudzira mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti nhengo yebato reZANU PF vaPius Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare. Vasikala vanga vakatarisirwa kutanga kutongwa nechitatu nenyaya iyi, asi magweta avo ati izvi zvinogona kutadza kubudirira nekuda kwekurwara kwavari kuita. Hama dzemufi dzinoti hadzisi kuzovega mutumbi wamuzvare Ali kudzamara Vasikala, avo vave nemazuva anodarika mazana maviri vari mujeri vabuditswa muusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvikoro zvavhurwa nhasi kunze kwezvimwe zvikoro zveboarding kumasvingo nekumanikaland, uko kuri kutyirwa kuti kunogona kuita mafashamu zvinokanganisa vana vanenge vachienda kuzvikoro. Asi pane kupokana pakati pevarayiridzi nehurumende kuti zvinhu zvanga zvichifamba sei kuzvikoro. Vamwe varayiridzi vanoti vamwe vavo havanokwanisa kuenda kuzvikoro nekuda kwekuti vari kushaya mari, asi hurumende inoti zvinhu zvinenge zvanga zvakagadzikana. Vabereki vakawanda vataura neStudio 7 vati vari kushushikana zvikuru nekuda kwekukwidzwa kwemari dzechikoro pasina kutaurirana sezvinokurudzirwa nehurumende. Kuti tinzwe kuti zvanga zvichifamba sei, tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, avo vanoti kuzvikoro varayiridzi vachiri kugunununa nenyaya yekuti mari dzavari kupiwa dzishoma. Kuti tinzwewo nezvinyaya iyi, regai tichende kumutori wedu wenhau Nunurai Jena.
Mumwe mubereki ane mwana ari kudzidza pakutama, amai Joyce Matinyare, vanoti mari yave kudikanwa inoita madhora chiuru chimwe chete nemazana mashanu yakawandisa, uye vati vamwe vana vanga vasina kubhadhara vadzingwa.
So tichitanga kuwirirana vachiti vakuprivatisa private school vari kuda 1.5.
Amai Matinyare vanoti vave kutotengesa midziyo yemumba sezvo vasiri kuda kuendesa mwana wavo kune chimwe chikoro, iye ave kuda kunyora bvunzo dzea level.
Tinotenga matv kana muchitenga totengesa, but some of us we are stuck between a rock and hard place. One mwana wa upper six otomubvisa now ndoyandomuisa pane makonde with the prevailing situation.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mubereki vaThomas Mbewe. Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapa vanoti vaenda zvavo kubasa, asi zvinhu zvakaoma sezvo hurumende isina kuzadzikisa zvayakavavimbisa.
Hongu zvikoro zvavhurwa nhasi uyezve varayiridzi vazhinji vadzokera kumabasa, kunyange zvazvo zvakaoma nekuti chimiro chiripo ndechekuti vazhinji vedu mari dzemabhazi chaidzo dzokudzokera kumabasa hadzipo. Mari dzekutenga zvekudya zvavachanoshandisa vakamirira muhoro wavo mwedzi uno hadzipo, uyezve mari dzekubhadharira vana vavo school fees hadzipo.
Nyaya yekukwidzwa kwemari dzechikoro dziri kunetsa muzvikoro zvekuti vamwe vabereki vane vana vanodzidza pakutama vakatoendesa chikoro chavo kumatare edzimhosva yepamusoro kana kuti high court mushure mekunge chikoro ichi chafunga zvekuzvimiririra kana kuti privatization, zvakaita kuti mari dzechikoro dzikwidzwe kubva pamadhora mazana matatu emadhora ekuamerica kusvika pamadhora chiuru nemazana mashanu kutanga kutoro yekutanga gore rino. Mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro kana kuti School Development Association vaBhani Manokore vati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari pasina kutaurirana nevabereki. Izvi zvakatsinirwawo nemutauriri webazi rezvedzidzo vakaungana ndoro pavakati votaura neStudio 7.
Zvikoro zvavhurwa zvakanaka chaizvo. Tiri kunzwa kufara chaiko nekuti vana vakawanda vakwanisa kuenda kuchikoro, uye varayiridzi vanga varimo muzvikoro vakamirira kutopa dzidzo yemhando yepamusoro soro hatina kuona kana kusangana nemhirizhonga. Vamwabereko ndo vachiri kungomhanya mhanya vachiedza kutsvagawo nzvimbo, vamwe vachiunzawo kuchikoro vachiita sei sei. Haa, ndofunga todavira kuti panopera vhiki rino haa zvese zvinenge zvanyatsotsetseka. Vana vachinyatsodzidza zvakanyaka.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanoti vamwe vadzidzisi zvikamu 50 kubva muzana havana kuenda kuchikoro sezvo vasina mari dzekufambisa, uye vana zvikamu 30 kubva muzana ndivo vaenda kuchikoro nhasi.
Kuro zvakundikana kufura zvive nekunge varairidzi nevana vakundikana vese kwevaripo tichita zvamaprofits ayo angasina kuafektwa nesaiklon yange yakapiwa warning. Tichitarisa 8 acho mamwe asiri manyikaredi nemasvingo taona lina attendance iri very low kusvikira vana vanosvika kuma 30% ariyo vaatenda kune zvimwe zvikoro, asi varairidzi vazhinji vakundikana kuenda pachikoro. Zvikoro zvatataura kana paenda vana varairidzi 15.
Kunyange hurumende kuburikidza nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yakavimbisa gore rapera kuti vana vachaenda kuchikoro pachena gore rino, izvi hazvisi kuitika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hapana nyaya yekuti chikoro mahara sezvo hurumende ichizongokwidza mari dzemitero kuti ikwanise kuwana mari iyi.
Chokutangisisa panyaya yefree education apa zvakakosha kuti tijekese kuti pachokwadi chaipo hapana chinonzi free education, nekuti vhen makati mwana wese weprimary ngaaende kuchikoro asingabhadhari mafees. It means pane maexpenses anenge aincurred and maexpenses yayo anozongoda kunge achibhadharwa. Saka pane anozongobhadhara kazhinji, mataxpayer ndo anobhadhara kuti hurumende yopedzisira yakwidza mataxes.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya yemamiriro anga akaita zvinhu muzvikoro sezvo vandoro vati vanga vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rinoona nezvekurima nerenjodzi kana kuti Civil Protection Unit ari kukurudzira vanhu kuti vagare vakangwarira mafashamu emvura ayo akukura zvimwe zvirimwa kumwe nezi mudunhu remasvingo uye kuparadza matenga ezvikoro kubhuera nekunkai. Vari munzvimbo dzakaderera ndivo vanonzi vari mudambudziko guru. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzebudiriro nematunhu mubazi rezvekurima vaNicholas Kanjengo.
Nyaya dzemadisasters inyaya dzinobatwa nebazi reCivil Protection, asi munhu wese arikuti ane kodzero yekuchengetedza upenyu, yekuchengetedza zviwanikwa, yekuchengetedza zvivakwa uye yekuchengetedza zvipfuyo nezvirimwa. Naizvozvo ini sadevelopment practitioner ndinoona zvakanyaka kukosha kuti kunyanya varimi vanofanira kuva vari alert kana kuti vakangwarira dambudziko irori, nekuti madisasta iyaya mafashama iyaya ari kutaurwa neDepartment of Protection ane dambudziko guru kwazvo kunyaya dzefood security, kunyaya dzezvipfuyo.
Zvinombokonzerwa nei kuti kuzoita mafashamu kudai?
Mafashamu tingati ndo ratingati maresults emacyclones zvikonzerwa nekushanduka kwaita mamiri yekunze, rekuti mhepo mupengo dzinongouya, madutu mupengo anongouya, mhepo idzombura mupengo dzidzodzo dzinongouya kuda kwekushanduka kwaita mamiri yekunze. Tikatarisa the root cause the climate change chaona kuti nyaya dzemaindustry zviitwa nemadeveloped countries zvavari kushandisa maindastry yavo, kuona zvakare nyaya yeglobal warming ichitsimidzwa nenyaya yekuparadzwa kwemiti, zvakare ingati indastry ndo inyanyanya kupa dambudziko irori.
Ndopedzisira ndichitsvagawo kuti veruzhinji munoona vaine ruzivo here rwakakwanira kuti vagare vakazvichengetedza munguva dzakadai?
Chaitika ndechekuti dambudziko remafloods rinobata vanhu vari panzvimbo dzakasiyana. Zvimwe zvacho zvinobva kuya vanhu vakavarayirwa, vamwe vari kunangira vane ruzivo rushoma. Asi panyaya idzi dzakakosha kuti vanhu vedu varambe vachidzidziswa nguva nenguva. Midziyo panyaya dzemafloods nenyaya idzodzi rwakakosha. Hatigoni kuti vanhu vane ruzivo rwakakwana kana kuti havana ruzivo rwakakwana. Asi ibasa remunhu wese, ibasa reprivate sector, ibasa rehurumende, ibasa remaNGO, ibasa revanhu vane ruzivo nezvazvo kudzidzisa nekuyeuchidza mumwe wavo gere naye kuti nyaya yemafloods, nyaya yemupengo iyoyi idambudziko. Munhu ngaagare akangwarira uye akatarira chii chiri kuitika.
Saka chenjedzo yamungasiyirewo veruzhinji ndeyekuti kudii vakanjengo?
Naizvozvo varimi vedu vanofanira kugara vakavhura maziso, uyezve vakatarisa zvipfuyo zvavo nezvirimwa zvavo. Vanofanira kuramba vakateerera mashoko eunyanzvi, mashoko echenjedzo anobva kuhurumende kuburikidza nesangano reseed protection. Saka anodayira kuti makore apfuura takasanga dambudziko irori kumanika neprovince. Cyclone idai yaparadza zvipfuyo, yaparadza zvirimwa, yaparadza upenyu hwevanhu. Saka nyaya yemadisasters inyaya yakakosha kuru munyaya dzebudiriro.
Avo vangwari nyanzvi mune zvebudiriro yematunhu vaNicholas Kanjengo vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, nepfenyuro yeSABC News yati zvizvarwa zveZimbabwe zvina zviri pakati pevanhu vasere vakafa mushure mekudhirikirwa nemugodhi kuDriekop pedyo neLimpopo nemusi wechishanu kuSouth Africa nekuda kwemafashamu emvura. Vamwe vakafa chizvarwa chimwe chete chekuSouth Africa nezvitatu zvekuMozambique. Mugodhi uyu waicherwa zvisiri pamutemo.
Chirongwa ichi chiri kuuya vana kuAmerica, chirongwa chagara chichiitwa makore ese awa. Chinorongwa neUS Embassy yekuno kuHarare kuZimbabwe. Vanotsvaga vana vari muutungamiriri watingati leadership kumateacher institutions kwedu. Ndivo vavanofarudza vavo kuti vaende kuAmerica vanodzidza maringe nezvefysical education, mamiriro ezvinhu munharaunda dzatinogara dzakasiyana siyana. Saka denzi rekuenda kuAmerica nderekuti vanodzidzawo kuti Amerika senyika yakabudirira ndezvipiwo zvatingadzidza uye tikakopawo tikadzoka kure kunyika kwedu tikazvishandisa zvakakwanisa kuti nyika yedu isimudze. Saka chirongwa chakagara tichiita makore kubva nyangwe 2014 ndepatakatanga kushanda neUS Embassy ichiseorganization refemale student network. Vanga vachingotibatsira kuti tivabatsire kutsvaga vana ivava especially vasikana vafemale student vatinofanira kushanda navo. Saka uchaona kuti izvi zvimwezvi takutosanganisa kunyange nevakomana nekuti tine chirongwa chatakatanga kuorganization chinonzi chemamale champion. Saka takusanganisa vakomana nevasikana avo vane taridzira kana kuti vane potential yemaleadership skills kumateacher institutions yavo. Vana ava vanofanira kunge musecond year kuteacher institution vatovapa attachment pakupinda mthird year. Zvinoitirwa kuti kana vachinge vadzodzoka pavanodzoka kufinal year yavo vagozouya vachikwanisa kuimplimenta zvavanenge vadzidza kuAmerica zvira vachisimudzira dzidzo yemuno muZimbabwe maringe zvakanyanangana nebudiriro nekusimudzirwa kwevadzidzi mumateacher institutions vachibatsirana zvakare nemaunivhesities nemakolleges edu. Saka chinonyanya kubatsira kana kuti chinonyanya kunangana nevana vekumaunivhesiti.
Pari zvino vana vangani vakwanisa kunge vari kuenda kuAmerica uyezve vari kuenda kupi nekupi?
Pari zvino ndisati ndakatarisa seorganization yedu tingati tane more than 30 mastudents ataendesa kubva muna 2014 nandikutaura. Saka zvimwe chivo chiri gore negore yeorganization yedu inowana vana kana kuti vatatu kana kuti vashanu vanoenda vakamira organization. Asi zvinoita kuti muZimbabwe munomu tinotiwana mastudents kana tikatarisa Zimbabwe maunivhesiti ari muno mastudents anogona kusvika kana kuma 10-15 vanogona kuenda vakamirira Zimbabwe. Uyezve chirongwa ichi chikazvi hachibate Zimbabwe chete kunyika dzakaita sana Mozambique muSouthern Africa imomo kumakolleji nemaunivhesities iwayo anowana vana vachienda. Saka ndingati nhasi vana vanga vachienda vakaperekedza vana 4 ndovanga vachienda vakamirira organization. Saka tiri kunzwa kufara kuti chirongwa chiri kuramba chichisimudzira chichienda kumberi uyezve vari kusanganisira kuvakomana kuitira kuti pavanodzoka zvinobatsirawo organization yedu kuti muti saka vachanga vari kusvika muna February iko ndipo vanenge vari kuAmerica vachidzidza zvidzidzo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe muzvare Evanice Munando. Avo vanoti vari kufara sezvo vadzidzi vana vari pasi pesangano ravo rinoshanda nevadzidzi vari muzvikoro zvepamusorosoro vakwanisa kunge vari pakati pechikwata chasimuka munyika nhasi chakananga kuAmerica kunoita zvidzidzo muzvikoro zvemunyika iyi muchirongwa chiri kukokerwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe.
from Washington, the voice of America.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano munyika dzinoti dziri kuwirirana neongororo dziri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seAmerica pakuongorora vamwe vanhu vari kuramba vakatarisana nekusamira zvakanaka kweutano hwavo mushure mekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Dambudziko iri rinonzi Long COVID, uye Journal of the American Medical Association yakaburitsa gwaro rezvarakawana muongororo yakaitwa munyika dzakawanda. Mutori wedu nhau Ropafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano vachiongororawo nyaya yechirwere cheCOVID-19 muzvare Lansi Moyo vati hapana ati ave neruzivo kuti zviri kufamba sei pakuti munhu arambe achirwara kwenguva yakareba, kwete mavhiki maviri anotarisirwa kuti ange apora.
Yatinoti long COVID ndezviya zvaizwa munhu paairwara chirwere cheCOVID zvinozongoramba zvichienderera mberi kunyange iye asisina chirwere, zvakafanana neyatinoti shortness of breath kana kuti persistent coughing, munhu anoramba achingokosora kana kuti mapapu anonunuka kupera mvura yevamwe nekurecover. Ndozvatiri kutaura kuti izvozvo zvinoramba zviri pamunhu vamusoro wakanyanya pane imwe nguva, kana kuti kunzwa kushewa appetite mumukanwa, kana kungonzwa kupera simba yatinoti excess fatigue. Saka tingatichida kutaura muchidimbu zvakare pamusoro pekupora from long COVID. Zvinongotora nguva yakasiyana siyana zvichienderana nemasikirwe nemabarirwe akaitwa munhu.
Muzvare Moyo vativo,
pari zvinhu hapasati pane test inoitwa kuti zvionekwe kuti munhu ane long COVID, asi munhu akamborwara neCOVID anenge achinzwa zvinenge zvakangofanana nemunhu ane chirwere cheCOVID, asi iye anenge asisina zvake utachiona. Vamwe vanogona kuti vane mubvunzo kuti can long COVID, long COVID inokwanisa kuuya ichienda here? Hongu, long COVID inokwanisa kuuya ichienda. Mwewe kubatwa nelong COVID hazvinei nekuti wakamborwara neCOVID kwenguva yakareba sei.
Vaendera mberi vachiti nhomba dzeCOVID-19 hadzidzivirire kurwara neCOVID-19.
Long COVID inobata vanhu vakabaiwa nhomba yeCOVID. Nokuti nhomba yeCOVID haidziviriri munhu kuti asabatwa neCOVID, asi nhomba yeCOVID inodzivirira udzamu hwemarwadzo anoitwa nemunhu kana azobatwa nechirwere cheCOVID.
Mumwe akambobatwa nechirwere cheCOVID-19 amai naMatrai Felicia Mtemwa vaudza Studio 7 kuti kubva zvava kabatwa nechirwere ichi muna chikumi gore rapera utano hwavo hausati wadzokera panzvimbo.
Musana unorwadza still nechifuva chinouya asi hachisi hacho chiri serious. Chandinongotaura ndechekuti handichisiri uya munhu aive zvandaive ndiri before COVID, hazvisizi izvo zvandiri manje.
Vamwe vari kusangana nematambudziko pautano hwavo mushure mekumbobatwa nechirwere cheCOVID-19 ndiva Malvin Tarisai Mudyiwa.
The first 2.5 months ndairwadziwa ndichivaviwa zvekuti ndaishaya kuti ndokonya papi, muviri wese waivava. Paizvozvo ndakaita constipation zvoreva kuti izvo ndanga ndichitadza kurelisa mabowels angu zvakanaka. Ndainzwa kakuneta chinzwa zvazvakangosiyana chinzwa mutumiri wangu au wakasiyana nezvavanga uri mazuva apfuura. Izvi zvakaitika kusvikira mwedzi yandingati mitatu kusvikira muna December.
Ongororo yakaitwa neJournal of American Medical Association inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% vane chirwere cheCOVID-19 chisinganyatsopere mumuviri kana kuti long COVID vanogona kunge vakarwara zvishoma neCOVID-19 pakutanga kutapurirwa kwavakaita. Asi ongororo iyi inoti vanozoramba vave kunzwa kuneta, tadza kufema uye kutadza kunyatsofunga zvakanaka. Vachikanganwa zvinhu zvose zvinokanganisa magariro avo, munhu ane long COVID anonzi anoita seakakuvadzwa njere kana kuti traumatic brain injury. Madzimai akawanda ndiwo anonzi anoita dambudziko iri kunyanya kudarika varume nevana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk. Umo tiri kutaura nezvekuvhurwa kwezvikoro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau zvakare. Mutongi mukuru wematare Justice Luke Malaba voramba kuti Matare arikundikana kutonga mhosva dzeuori. Mutungamiri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala votadza kumira pamberi pedare nekuda kwehurwere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.